zviri kutaure chaiko zvinonzi zvokuti mai emugabe vanenge vasina kutevedzera gwara rakanaka rokuaply kuti vaite degree, nokuti dai mai emugabe vakadaro even committee yekudepartment, because even haya degree haikwanisi kupasa isina kutumira kucommittee yekudepartment. Zvinofanira kuzogarirwa pasi nedare rekudepartment rodiscasa roona kuti mwana uyu une zvikwanisiro here, uye zvetopiki yake yaanoda kuita inoita here. Saka zvese izvi malecturer ari kudepartment kwavakaita vanenge vari kutaura iko zvino kuti havatonderi vachimbogara meeting vachidiscasa zvestudenti yainzi Grace Mugabe yaida kuita degree yapamusorosoro. Saka nyaya iyi yamai Mugabe inenge yaakunetsa zvekare.
Ko iyo University of Zimbabwe haina mapepa here anoratidza zvakaitika apa?
Panenge pasina mapepa, asi ndofunga kuti pane kufereseta kana mashoko anotaurika ari echokwadi. Pane kufereseta kuri kuita kwavakuda kuti vazive kubva kuna Professor Levinyagura na Professor Mararike kuti zvakafamba sei.
Murayiro unoti chinyi kana zvikazooneka kuti degree rakapiwa munhu harina kufambiswa zvakanaka?
Murayiro unotaura kuti university inonalifaya degree inenge ichinzi rakapiwa, zvikaonekwa kuti hazvina kufambiswa zvakanaka zvinoreva kuti zvinenge zvava kunalifaya votorerwa zvavanonzi vakapiwa.
Sokuziva kwenyu mimi, kana totarisa munharaunda yatingati academic, pane vakanga vagara vambobvuma here kuti degree iri range riri academic?
Hapana.
Mazita maviri ari kunyatsotaurwa panyaya iyi ndiprofesa Nyagura navamararike, asi University of Zimbabwe seyunivhesiti yavaishandira haina mhosva yainopomerwa here pakuburitswa kakati wa degree iri richipuwa mai Mugabe?
Inopomerwa mhosva, asi vanozonyanya kupomerwa mhosva ndiwo munhu anenge achita wakasupervisor naiye mukuru weyunivhesiti, vice chancellor. Asi zvandinofungawo zvimwe zvinopa kuti zvinhu zvakadaro zviitike ndezvekuti mutungamiri wenyika anobva anzi ndiye chancellor wamayunivhesiti yese. Saka vanyagurawo pamwe vaitotyirawo basa ravo vachida kutoti vafadzewo chancellor wamayunivhesiti. I think nokufamba kwenguva tinofanira kuchinja mutemo, kwete kungoti munhu angoita president wenyika sakutoti ndiye mukuru wamayunivhesiti. Tinoona sekuti hazvina kunyatsonaka, nokuti kunyange asina zvaanoziva pakurana mayunivhesiti tongomuti ndiye mukuru wamayunivhesiti. So pamwe vanyagurada kuti matemo of office yavo, iwo mavice chancellor yanopihwa matemo of office 5 years kana dzaperawo rinyuwa, pamwe vanenge vachida kuti zvirambe zvichirinyuwawo nguva yavo yapfuura. Tinoziva kuti nguva yanyagura yakapfuura kudhara. Saka vanenge vachidawo kuti varambe vachingodini vachirinyurwa macontracts e5 years aramba achiita. Saka izvozvo ndo zvandofunga kuti senyika tinofanira kuti mauniversities semainstitutions of manufacturing knowledge ave separate kubva kune zvematongerwo enyika. Vakuru venyika vanofanira kuti vazvirumure kubva pakuti ndo machancellor amauniversity.